This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 26, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vakatitora twasikana tudiki ndo turi kuseenzeswa, ichinzi ndo vari kumonita vari kuita kudistributa chikapu, and ndo vari kutowana chikapu ivavo because vanenge vachitoendwa navo pabonde. Why? Because vanhu tiri panguva yakaoma.
Vamwe vagari vekuchingwizi voshushikana netanga wandida inonzi yanetsa mukamba yavanogara.
Asi hurumende inoti aya manyepo ari kutaurwa.
Nhasi ndatirega ndiende ndimene ndichindobvunza ndabvunza vedu vanotichengetera nemapurisa nevamwe varipo vanga vachitaridza kuti vanoshamisika nekukwadzika kwenyaya iyoyo.
MDCT inonyorera bepanhau reHerald ichinyunyuta nehainoti manyepo akaburitswa nebepanhau iri pamusoro peutano hwemutungamiri webato iri.
Sangano reAfrican Union rokurudzira vanhu vekuMalawi kuti vamirire murunyararo kunzwa zvakabuda musarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekuchingwizi kumasvingo vari kupomera mhosva vashandi vehurumende nemapurisa ari kubatsira nechikafu nekuvachengetedza kunzvimbo iyi yekuita zvepabonde nevana vachangobva zera kuti vavape chikafu icho chinonzi chave kushomeka. Nzvimbo iyi inonzi ine mhuri dzinodarika zviuru makumi maviri. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata mumwe mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba kuti tinzwe zvizere.
Chikafu hongu, and I would like to thank the donor community. Nokuti chikafu magombezi nhumbi zvanga zvichiuya. Unfortunately, zvanga zvichienda ku wrong hands because iye basketi nemamwe makronis ake vanga vachitodiveta chikafu ichocho vachiisa kuma tuck shops. Avo vakatotanga mashops nema tuck shops avari kutotengesa mamwe acho anochori pachingwizi ipapo. Zvimwe zvacho zvinhu zvaitotorwa ipapo like ma tents. Aitwa nikwa places like Manangundu, Kuchiredzi, Triangle. Vachitotora ivo vachitengesa. Now, vakasvika pasituation yekuti havachadi kutipa chikafu. Vachiti tinoda kuti hatikupii chikafu kana musina kuenda kuma 1 hectare. Zvinova vanhu zvavasingadi, isusu vanhu hatisi kuda ma 1 hectare. Tiri kuda 1 kuti tipiwe mari dzedu. 2 tinoda kuti tiende kuma 4 hectares because vamwe vedu vakabviswa painda Damiwo vaipiwa ma 6 hectares.
Pane mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vamwe vacho vari kunzi vape vanhu chikafu vanenge vakuti vasikana vechidiki vanotanga vaita navo nezvepabonde vasati vavapa chikafu. Ii chokwadi here kana kuti vanhu vangotsamwa zvavo?
No, that's very correct. Zviri kutoitika ndezvekuti vakatitora twasikana tudiki ndo turi kuseenzeswa, uchinzi ndo vari kumonita vari kuita kudistributa chikafu, and ndo vari kutowana chikafu ivavo because vanenge vachitoendwa navo pabonde. Why? Because vanhu tiri panguva yakaoma. Saka munhu anopedzisira dumbu rine nzara harina respect. Saka vanopedzisira vakungoto not only vasikana nevakadzi vevanhu. Zviri kutoitika izvozvo, ichokwadi.
Mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba vari parunare kuchingwizi kwakare kumasvingo. Asi gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti avo vanoti vaenda kuchingwizi mbune nhasi vakashaya umbowo hwekuti vashandi vehurumende vave kubatirira vanhu voziya nenzara. asi vabasikiti vatenda havo kuti zvinhu munyadze chikafu hazvina kumira zvakanaka.
Pamwe dzimhuri dzatinadzo dzinodya 166 tons dzehupfu. Muzuno takawana 46 tons. Saka kureva kuti tine 110 tons dzatiri kutsvaka dzatisina. Uye tadaro tozoti matemba nebhinzi dzekuti vaite usavi. Saka zvinhu izvozvo ndozvatinokumbira kuti dai tangowana upfu nematemba nebhinzi. Hongu vamwe vanokwanisa nhumbi asi nhumbi hadzisiridzo dziri kunyanya kutinetsa iko zvino. Chatinetsa ndechekudya kuchevanhu.
Pane mashoko ari kubudawo mumapepanhaumu vabhasikiti yekuti ivo vanhu vakanzi nehurumende vange vachigovera vanhu ava chikafu vave kuti kune vana vadiki ngatitange taita zvepabonde vasati vapiwa chikafu. Hurumende iri kuongorora nyaya here uye inyaya yechokwadi here?
Ipapo ndosaka ndati nhasi ndatirega ndiende ndimene ndichindobvunza enda bvunza vedu vanotichengetera nemapurisa nevamwe varipo vanga vachitaridza kuti vanoshamisika nekukwadzika kwenyaya iyoyo. Ndokubva ndandobvunza kune vamiririri vevanhu vari muchingizi ndikati ndizvo here izvi zviri kuitika here muno tigadzirise. Kukanzi aiwa minista hakuna chakadaro chakamboitika muno. Tinotoshamisika tichizvinza zvichibva kumapepa nemuchitibvunza izvozvo. Hakuna zvinhu zvedu kuno zviri kufamba zvakanaka. Hatisati tambowana anoti watorerwa mukadzi wake kana kuti patorwa mwana aiwa.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwaShebasikiti vari parunare kuChingwizi. Zvichakadaro, rimwe sangano revechidiki Practical Empowerment and Network Youth Association kana kuti Penya rinoti riri kutsvaga mari yekubatsira kuvaka chikoro chekubatsira vana vari kuChingwizi. Tabata mukuru wesangano rePenya vaHilary Musarurwa kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Chiri kuitika ndechekuti ini ndandabatikanawo nesituation yevana vari kuChingwizi kuti vana vari kudzidzira mumatende and vamwe vacho varodzidza vakagara pasi. Uyezve nenyaya yekuti pakaitwa chikumbiro nehurumende yeZimbabwe kuti tiwane zvatingaitawo kuti tibatsire vana. Saka ndakandaonawo kuti zvinenge zvakakodzerawo kuti semumwe wevanhu vari muZimbabwe tiwane zvatingaite kuti tibatanidzewo nevamwe vari kunze uko kuti tibatsirewo vana ava kuti upenyu hwavo huve hunoreruka.
Saka urongwa hwenyu uyu hwasvika papi manje?
Urongwa hwedu ndokuti pari zvino tine vamwe vatiri kushanda navo bato rinonzi Global Giving rine maofisi ayo iko kuAmerica. Vakatipawo mukana wekuti tishandisewo website yavo kuti tibatanidze mari iyi. Sando padava ipapo chinhu chiri kutanga. Tika kuonawo kuti tingakwanisa here kuwana rutsigiro kubva kune vanhu vakawandawo vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rese kuti tibatanidze mari.
Mukuru wesangano rePenya vaHilary Musarurwa vari parunare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington.
Ofisi yemutungamiri weMDCT vamogentsvangirai inoti yanyorera tsamba kubepanhau reHerald pamwe neZimbabwe Media Commission ichinyunyuta nekwainoti kusarudza kunyora manyepo kwaitwe nebepanhau reHerald pamusoro pavatsvangirai. Vatsvangirai vakakundikana kuenda kumusangano webato ravo vaive kunhandare yeZimbabwe Grounds kuHighfield neZuro uko vaitarisirwa kutaura kuvatsigiri vebato ravo. Mutauriri wavatsvangirai valokutamborinyoka vanoti vakazivisa vanhu vakanga vaungana munhandare iyi pamwe nevatori venhau kuti vatsvangirai vakanga vakundikana kuvepo nekuti vakanga vasinganzwi zvakanaka. Asi vanoti bepanhau reHerald rasarudza kuburitsa nyaya yekuti vatsvangirai vakakundikana kuenda kumusangano uyu neurwere husina kutsanangurwa rikati izvi zvinosimudza fungidziro yagara iripo kubva nguva yesarudzo yekuti mukuru uyu ari kurwarirofa. Vatamborinyoka vanoti vatsvangirai havasi kurwara zvakanyanya asi kuti vakatadza kuenda kumusangano uyo zvichitevera kurudziro yachiremba vavo yekuti vambozorora zvishoma mushure mekushanda zvakanyanya mumasvondo apfuura. Ngatinzwei huri kureyataita navatambori nyoka pamusoro penyaya iyi.
Hongu, vatsvangirai miri yavo yakamboti zunguzwei. Nezuro tanga tine rally huru chaizvo muHighfields. Asi chiremba akavatarisa akati haiwa ngavambomira kuita zvemarali vambozorora. Vakativo miri yavo yanganyanya kushanda zvikuru, vanofanira kumboti vatizororei. Saka vari kukumba vakazorora sekutaura kwakaita chiremba nezuro.
Chii changa chichibata vatsvangirai kana kuti chiri kudzimba vatsvangirai?
Chiremba akangoti miri yavo ikuratidza kuti vakashanda zvakanyanyisa kana kuti vanoti pachirungu vakaita overwork. Saka vanofanira kuti vazorore. Ndo matauriro akaita chiremba.
Vatsvangirai vani nguva yakadii vasingadzwe zvakanaka? Tichiona kuti vane sondo dzingaita nhatu kana ina vasati vapinda muvanhu sezvavaimboita mazuva apera.
Zvekuti vane sondo nhatu vasina kupinda muvanhu, ndingati izvozvo hatisi chokwadi. Ndingati sondo rakapera iro takanga tina vakudomboshava uko kwakanga tine nhamo yambuya vangu. Sondo rakapera nemusi wesondo vakanga vari kubwera kwavakanga vari kune mamwe mariro zvakare. Saka ndingati vane mazuva maviri vasinganzwi zvakanaka. Nhasi tai mangwanani ndatotaura navo vatsvangirai nhasi. Vanga vachitaura vachiratidza kuti vakasimba zvavo, asi zvekuti masondo anoya kana sondo rinoya chairo vanenge vadzoka zvavo pabasa. Kungoti chete vari kumbozorora sekutaura kwakaita chiremba, asi pandataura navo mangwanani vanga vachiratidza kusimba.
Chii chakaita kuti imi semutauriro vatsvangirai munonoke kusvitsa shoko kune vanhu vakanga vakagarira vatsvangiraiwo?
Tese nezuro taifunga kuti vatsvangirai vachauya, asi takatozofonerwa nevemhuri. Ini ndakatokwanisa kutaura nachiremba wacho. Chiremba achiti haiwa vatsvangirai miri yavo yakashanda zvakanyanya zvokuti handifunga kuti vangauya kuzoadiresa vanhu ikoko. Ndosaka takazotaurira vanhu. Ndinofunga kuti vashamisa ndo vakatanga kutaurira vanhu. Ini ndikazotaurirwo vatapire nhau kuti haiwa vatsvangirai havasi kuuya, miri yavo inenge yapo ndizungudzwei.
Tiri kunzwawo vemamwe mapepanhau vari kutaura kuti urwere hwavatsvangirai urwere hwakakura, yatingati terminal ill. Zvakamira sei?
Inga pane vakawanda vatinoziva vari kurwara, asi hapana akambotaura kuti vari terminal ill. Vamwe vanoswera vari kunze kwenyika uko vachida kurapwa, asi hapana akambotaura kuti vakurwara murwariro wokufa. Iye zvino ndiri kutopedza kunyora tsamba yandoda kuti ndiendese kuherald yandoda kuendesa kuzimbabwe media commission nenyaya yemanyorero nhau akadai akashata asingaita anenge anoshura rufu kumunhu ari kurwara marwariro asina kumbosvika pane matanho ari kutaurwa nemapepa nhau.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vali kutambura nyoka vari parunare muHarare.
Pane kupesana kukuru kuri kuitika mukanzuru yavana Sarojena muMDCT pamusoro pezvakaitika mushure memusangano weGuardian Council svondo rapera. Sachigaro wekanzuru iyi amai Sekai Holland vanoti mamwe mashoko akaburitswa mugwaro rakanyorwa mushure memusangano wavo haasi echokwadi. Amai Holland vanoti musangano wavo vakashora mapato ose ari kurwisana uye ukakurudzira kuti pasave nemhirizhonga, asi gwaro rakazoburitswa rakashora chete chikwata chiri kuzviti MDC Renewal Team. Rikati zvakare kanzuru yavana Sarojena hainei nemusangano wakaitirwa kuMandela. Imwe nhengo yekanzuru iyi vaCornelius Mbaiwa vanoti vanohwirirana naMai Holland kuti musangano wavo hauna kutora divi rekutsigira. VaMbaiwa vanotiwo ichokwadi kuti gwaro rakaburitswa kuvatori venhau rainge rachinjwa kubva pagwaro ravakabuda naro mushure memusangano wemazuva maviri. Asi imwe nhengo yekanzuru iyi vaJeff Makore vanoti mashoko ari kutaurwa naMai Holland nevamwe vavo haasi echokwadi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Totanga nemusouth Africa. Mumhanyi ane mukurumbira muSouth Africa nepasi rose Oscar Pistorius asvika pachipatara nhasi apo achanga achiongororwa pfungwa dzake sezvakatarwa nemutongi wedare redzimhosva. Mutongi wedare amai Thokozile Masipa Vakati Pistorius aongororwe zvichitevera uchapupu hwakapiwa nenyanzvi munyaya dzepfungwa. Iyo yakati mumhanyi uyu ane dambudziko repfungwa dzinombovhiringika izvo zvinogona kunge zvakakonzera kuuraya kwaakaita musikana wake River Steenkamp. Pistorius achange achienda pachipatara cheWest Copies kwemazuva makumi matatu achiongororwa.
Vakuru vakuru vezvitima kumaodza nyemba kweIndia vanoti tsaona yaitika yechitima yasiya vanhu makumi matatu vafa uye makumi mashanu vakakuvara. Vakuru vakuru ava vanoti chitima ichi chabonderana nechitima chinotakura zvinhu pachiteshi cheHureb mudunhu reUttar Pradesh. Vakuru vakuru vanoti ngoro nhatu dzechitima ichi dzabheuka. Vanandra Modi avo vachatoreswa mhiko semutungamiri mutsva weIndia mukupera kwezuva ranhasi vatumira mashoko ekunyaradza mhuri dzarasikirwa.
Vanhu vemuEgypt vari kuvhota kwemazuva maviri musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika iyi mutsva. Vaimbo vemukuru wemauto muEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi vakabvisa nechisimba vakanga vasarudzwa semutungamiri wenyika vaMohamed Morsi vari kutarisirwa kukunda musarudzo idzi. Vari kukwikwidzana nemunhu mumwe chete vaAhmed Sabahi vakatora nzvimbo yechitatu musarudzo dzemuna 2012 dzakaisa vaMorsi mumasimba ekutonga. VaSisi vavhota nhasi muCairo vakati vanotarisira vanhu vakawanda kuti vavhote. Vakurudzira vanhu vemuEgypt kuvhota uye kunyora nhoroondo pamwe neremangwana renyika yavo.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa909 AM 4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Sachigaro veAfrican Union Commission amaingosazana Dlamini Zuma vanoti vari kutevera zviri kuitika kuMalawi zvakadzama mushure mesarudzo dzakonzera kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika iyi amai Joyce Banda nevakakwikwidzana navo. Amai Zuma vari kukurudzira kuti vemapato ezvematongerwo enyika vataurirane kuitira kuti pasava nemhirizhonga munyika apo vanhu vanenge vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo. Amai Banda vakati sarudzo dziitwe patsva asi dare guru munyika iyi rakaramba kuwirirana navo. Amai Zuma vari kukurudzirwa vanhu vemumalawi kuti vaite mwoyo murefu vachimirira kuti nyaya iyi igadziriswe. Chimwe chizvarwa chezimbabwe vamacleod lazarus vanoti vakavhota vumalawi nokuti vava nekodzero yekuvhota munyika iyi. VaLazarus vanoti munyika mune runyararo runoratidza kuti pangangoita mhirizhonga zvakabuda musarudzo zvikatora nguva yakareba zvisina kuburitswa. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaDiwa Mavhinga vakanga vari kuMalawi vachiongorora sarudzo idzi. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura navo pamusoro pesarudzo kuMalawi kuti tinzwe maonero avo.
Zvakaitika kuMalawi ndizvekuti sarudzo dzisati dzaitwa nepakatanga sarudzo zvinhu zvange zvakanaka zvachose, panga paine runyararo, kusina mhirizhonga, basa richifamba zvakanaka. Asi dambudziko rakabva pakuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Chekutanga chechipiri ndechekuti iko zvino hakuna achaziva kuti voenda mberi sei, nekuti nzvimbo dzakawanda kunyanya dziri kuchamhembe dzakatenderedza nemukati medunhu reBlantyre mavhoti haana kufamba zvakanaka. Vakaramba vongowedzera nguva nekuti dzimwe nzvimbo kwanga kusitungatosviki mabalots akakwana. Dzimwe nzvimbo mabalots aiwanikwa aine vanhu vakavhota kana kuti vakavhoterwa 2004 mazita akaita sana Bakili Muluzi kana vana John Tembo aiwanikwa ari kumabalots. Saka ndo dambudziko guru riripo pari zvino. Hapasati pava nekuzivana kuti chii chakabuda musarudzo. Pane makakatarwa pakati pemutungamiri wenyika vaJoyce Banda nesangano reMalawi Electoral Commission kuti zvoitwa sei. VaJoyce Banda vachichiregedzai kuverenga mavhoti mutange patsva mukati memazuva makumi mapfumbamwe kuti paitwe zveimwe sarudzo. Asi Electoral Commission vachiti aiwa ngativerenge mavhoti kana pane zvinobuda pamberi zvozoonekwa. Ndo dambudziko guru riripo iko zvino.
Imimi vose maonere munoita semunhu akaongorora sarudzo idzi ndezvipiwo zvamungati imimi dai Malawi yanga yaita kuti nyaya iyi igadzirisike?
dambudziko guru ranga tifana kuti rigadzirwe nemalawe nderekuti gadziriro yavo yanga isina kumira zvakanaka nekuti vanga vasina kukwanisa kuti vabate nzvimbo dzese kuti dziwane mabalots nenguva vanhu vavhote nenguva nekuti vanhu vaifanira kuvhota mangwanani kubva na 6 makuseni asi dzimwe nzvimbo vakasvika muswere vese vasina kuvhota ndo zvinofanira zvigadziriswa chepiri ndechekuti kukurudzira mutungamiri wenyika Mai Joyce Banda nevamwe vatungamiriwo venyika vari vakapinda musarudzo kuti varemekedze masangano ari kuita basa iri akazvimirira vasaambonyikidze kuti vatedze zvematongerwo enyika chikuru sei ngavatedze vawirirane nesangano remalawi electoral commission chekutanga chepiri zvinobuda kumatare ngazviteverwe tinovimba kuti havazotore mienzaniso yakaipa yatinoona kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe yekuti mauto mapurisa nevasori vanopindira mune zvematongerwo enyika ipapo dai vaparegera vakwanisa kuwirirana nekutevera zvinenge zvakarwa nematare edzimhosva
Vadhewa Mavhinga ndosatigaro wecrisis in Zimbabwe Coalition uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch. Vanga vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7.
Mune imwewo nyaya, Sandra abvunzawo vaMavhinga kuti vanoona sei dare remakurukota idzva rakadomwa nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma neZuro.
Pane mucherechedzo wekuti cabinet yavaZuma iri kuratidza kuenda mberi kwenyika yeSouth Africa. Asi dambudziko guru riripo nderekuti hazvikwani chete kuti kungonzi kwava nemunhu ane ganda dema ari kutungamirira mafambisirwo emari kana kuti homwe mari yenyika chinodiwawo ndechekuti upfumi chaihwo hukwanise kuparadzirwa nekugovewa zvinoringana zvekutiwo vanhu vatema vakwanisewo kuti vazive kuti vane chavanowana mukati meupfumi hwenyika yeSouth Africa kwete kungoti pane gurukota kekutanga ari munhu mutema zvinhu zvaifanenge zvakatoitika pakangowanikwa rusununguko mugore ra1994 kuti vochitoti masimba ava kwavanhu vatema kubatwa kwemariwo kwava kwavanhu vatema
totarisa zvotiona muzvare Lindi weZulu mumwe wavo vakamiramira panyaya yeZimbabwe vachiyananisa vakamirira vaZuma Zimbabwe munoonawo sei nekukurudzirwa kwavaita kuti vazova gurukota rehurumende
zvinokosha uyezve zvinoremekedzwa nekuti muzvare Lindi weZulu mumwe wemadzimai vakati wande vane chitsama vari mukati mekabhineti yavaZuma chinhu chikuru ichocho chekuti masimba kumadzimai zvakarewo basa ravanga vachiita mukati menyika yeSouth Africa zvakarewo kubatsirawo nyika yeZimbabwe munhu akashanda nemazvo achishingaira nguva nenguva kuti abatsirewo kuti kuva nerunyararo kuZimbabwe saka basa rese ravakaita iroro rinokudzwa riri kuonekwa richigamuchirwa nenyika yeSouth Africa izvozvo tinozvikudza
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg naSandra Nyaira weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa zvinoreva Africa Day kwamuri imi vateereri weStudio 7.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge chikurukura nyaya iyi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu mofona nhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo.
Panguva iyo nyika dzemuAfrica dziri kurangarira zuva reAfrica Day, mutauriri wezanupf varugare gumbo vanoti zvakakosha kuti vanoita zvematongerwo enyika saivo vanyore nhoroondo yemafambiro akaita zvinhu munguva yehondo. Vagumbo vanoti izvi zvinozobatsira kuti vechidiki vazive zvakaitika muri kuira kuzvitonga kuzere kwenyika dzemuAfrica. Vanotiwo vazhinji vakarwa muhondo yerusununguko havasi kukoshesa kunyora nhoroondo dzavo. Marvelous Mplanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe maonero avo.
Chikuru chowanikwa neAfrica tiri kuti vanhu vakasununguka ane ndo chikuru takawana rusununguko. Hatisataona rusununguko kwenoto hwoupfumi asi kake vanhu vakasununguka chaizvo ndo zvinofadza vanhu izvozvo. Hatichina vaya vaitidzvinyirira hatichina vaya vaitidzvanyirira so
nyika inofara vanhu veAfrica vanofara naizvozvo.
Tichitarisira nyanya vechidiki zvii zvavangadzidze munhoroondo yeiro zuva iro reAfrica Day?
Chii zvikuru zvavanofanira kudzidza ndezvekushinga, kunzwisisa nhoroondo. Yava tungamiri vakaita savana Nkwame Nkrumah, vana Nyerere, vana Nelson vakagara pasi vokuEthiopia. Vakagara pasi vakati hatigadzirei kuti nyika yeAfrica isununguke. Ende zvakaita izvo kuti kukagwetswa kuti kana nyika yeAfrica yasununguka. Ndochidzidzo chikuru chinofanira kuti vana vadiki vange vachidziva vachitiko zvino. Vava nomutoro wavo wokuti kana zvichibvira vanokwanisavo kugwa nenyaya dzoupfumi kuti upfumi hungawanikwa sei, hungaitiwa sei, magariro edu anganatwa sei. Ndo chinhu chikuru chatinofungira kuti vana vadiki vanofanira kuti vange vachiziva vive vachiita.
Pane urongwa huri kuitwa here tichitarisa kuti kunguva yapfuura kwakange kune mabhuku ainyorwa nezvevatungamiri nyanya vemuAfrica vakaedza kuti kunge ione kuzvitonga kuzere, asi mazuva ano tichitarisa kuti kwanyanyowanda zvezvatingati madambidzi emutande eFacebook nezvimwe zvakadaro. Vechidiki vangadzidze sei nekukosha kwakaita vamwe vakazounza kuzvitonga kuzere muAfrica?
Zviripo ndezvekuti vana vanofanira kunge vachiverenga kanhoroondo, vachiverenga history nokuti zvinhu zvakavuya sei, Zimbabwe yakavuya sei, kurwira kworusununguko kwakafambiswa sei. Izvozvo ndo zvinoita kuti vana vadzidze zvinenge zvichiitika. Munhu angodzidzi pasina nhoroondo iripo inenge yakanyorwa pasi. Chichemo chatingangoti chiripo iko zvino ndechekuti vanhu vedu kupinzana nenivo futi hatinyori nhoroondo yezvinhu zvakaitika muhondo kuitira kuti vana vagodzidza. Tinongoramba tichikuti tichaita, asi hatimbogari pasi kuti tiite. Zvinhu zvatinofanira kuti tikurudzire tiite izvozvo kuitira kuti vana vagodzidza kuti rusununguko rwedu rwakauya nenzira ipi.
Varugare gumbo ndivo mutauriri wezanu PF vanga vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kufara nemafambiro akaita ZimExpo yegore rino. ZimExpo yakaitirwa muguta reAtlanta kuGeorgia kubva nemusi wechishanu kusvika nezuro manheru. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kuMaryland vaJimmy Nemwa vanoti magungano akadai akakosha zvikuru sezvo achipa mukana kune vazhinji kuti vambosangana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvandakaona ndezvokuti maZimbabwezi kana tasangana panyaya yezvokubatana izvo zvakafanana nezvemutambo weZimExpo, tinosangana from all walks of life. Vanenge vabva kuTennessee, vanenge vabva up, tinosangana tutinoitato vafamily imwe chete.
Pane zvamungatimi makadzidza here pagungano iri?
Kake chipiri kana kandichiuya kunoku kuAtlanta. Asi rwendo runoyo ndakadzidza inini kuti chero zvinhu zvikanetsa sei zvikadii, maZimbabwenzi vakauya tikasangana, tinenge tiri vanhu vamwe chete, totaura mutauro mumwe chete. Vanhu vanotobva vatoonaonge vatosvika kuZimbabwe zvichindiratidza inini kuti vanhu vasuwa kumusha, ininiwo ndiri mukati macho imomo.
Tinoona kuti pange pane mimwe mitambo yakaita seyenhabvu uyezve neimwewo yegolf nezvimwe zvakadai. Imi pane zvamakakwanisa kunge muchipinda here apa?
Handina kukwanisa hangu nokuti inini kunoku ndakatoya kuzozorora ndinoshanda zvakaoma. Asi chinhu chisina kuzondifadza ndechekuti maZimbabwenzi vaifanira kunge vachitamba bhora riri reZimbabwe vanga vachitamba vari under Malawi. Izvo zvakandivhiringidza zvishoma. Asi handina kuzobvunza hangu kuti sei zvaka zvakadaro kuti vaZimbabwenzi vari kutamba timu yekuDC vari under Malawi. Asi tinobva kuAfrica zvedu tese. Asina hangu anokwanisa kutambawo munhabvu imomo. Asi zvisinei vakatambawo vari paflegi yeMalawi, asi kwandiri ini vanga vari maZimbabwe.
Pane mitambo yamakakwanisa kupinda imi muchitamba here yamakayananawo nevamwe vazvizvarwa zvinobva kune dzimwe nzvimbo imomo muAmerica?
Ndakakwanisa kwanisa wangu zonotamba mtambo wa golf. Ndakatamba na sawira wangu wanga hapa ku Michigan. Ndakataka zvi plan out chata pa golf. Tibata sangana ono imwe shamwari yangu yeku Cameroon. Wataka sangana na iyo kukashitamba wa golf. Taka pezera tava kutawara isu ma problem zile ku Africa. Pajizu shiku omu ku Nigeria. Tikabata sangana na iyo kutiva na wasikana wari kutu. Asi ya kati vimbisa kuti batore boko rama iri rapira izvozvo.
Tashika kumagumo yekuchirongwa chedu ndini Blessing Zulu.